Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 29/2023. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaifanira kunge vacharisa kuti zvizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wezimuchigaro mugari weZimbabwe ari kuda kuzombova chirongwa ichocho.
Dare reparamende roshorwa nevamwe nekuti rakati vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo une chekuita nesarudzo paredhiyo nepadande mutande reZoom kutanga mangwana.
China yagara yadzika midzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite business muAfrica vanofanira kuita iya yatinoti rights based business.
Nyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia neAmerica dzoita chipatapata chekuenda kuAfrica kuti dzidyidzane nayo munyaya dzezvoupfumi. Tichakupai nezvegadziriro yezvimwe zvikwata zveCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende mangwana riri kutanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pakuvandudzwa kwezvimwe zvikamu zvemutemo wesarudzo kuti zvienderane nebumbiro remitemo. Semuenzaniso, vanhu vari kunzi vanenge vasingabvumidzwe kushandisa chitupa chekutyaira motokari kana kuti driver's license kuvhota sezvo chisina zvimwe zviri pachitupa zvakaita sekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kuti kwete. Pachavandudzwawo mutemo wekuti mudare reparamende muine mumiriri wevechidiki anosarudzwa nekuti bato rake rinenge rawana mavhoti mangani kana kuti proportional representative mudunhu rega rega, uye kuti madzimai ave nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzura sezvinokurudzirwa nesadak pachirongwa chekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti sadak protocol on gender and development chakanyoriranwa muna 2008. Asi paita kusawirirana pakati pedare reparamende nevanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra. Vanopikisa vari kuti nhengo dzeparamende dzinofanira kuenda kuvanhu kwete zviri kuitwa neparamende zvekuti vanhu vape pfungwa dzavo pamadande mutande akaita seZoom neredhiyo. Dzinoti redhiyo vape pfungwa dzavo paredhiyo dzakaita seNational FM Radio neStar FM Radio. PaNational FM Radio vanhu vachatanga kupa pfungwa dzavo mangwana nenguva dza2 masikati, paStar FM vozoita izvi na4 masikati, kwozotiwo paZoom nenguva dza9 mangwanani nemusi wechipiri. Asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti pashandiswe madande mutande akaita semaredhiyo sezvo izvi zvave nenguva zvichiitika kubva zvatanga kupararira chirwere cheCovid-19 munyika muna 2020. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaInnocent Gonese vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Mutare Central vatiwo paramende yakangoita zanondega.
Pabindiro redu remutemo resection 141 tinofanirwa kuenda kuvanhu tokwanisa kuti kana semazuva akura taitiika amuchite riiti nechei amukwanisa kusvikira vosvikira zvipo zvaohozita vanhu vaisangabinda padande mutande kana kuti kuenda paZoom kana kuenda paredhiyo kumbunyikidza kodzero dzavana veZimbabwe. nekuti izvo bumbiro remutemo ndiro rakanyanya pakukosha. Hatizivi zvakabva kunani. Ini ndiri mukomiti yacho yejustice. Saka ndatozozvireiza kupa makomiti edu kuti aiwa zvinditwa handizvoba. Vanhu vanoshandisa bhora ndisina mweya.
Ko sei muchidaro vagonesi?
Zvoda zvakaitwa gore rakapera zviro izvi. Nekuti petition yakabva kuZimbabwe election support network yakauya muna 2018 which is almost 5 years ago vachinge vaudza zviro zvavakaona zvavakaningisa kataurwa namamwe masangano akabva muzvide nyika zvaizvota zvivambidze pabumbiro redu resarudzo asi afanirwa kunge takasara nguva yakareba pasina zviri kuitika nekuti sekomiti yeparamende takasangana takawanda tikaita maworkshop neminister justice nemango akasiyana siyana tikabudawo nedraft electoral amendment bill. Draft amendment bill rakabva ratetwa pazvinji bhararaswa minister of justice izokena kuudza amendment bill yavari kuudza kuparamende ndopamberi peparamende yakagadzirwa saka tikuva zvese zviri kuitwa izvi ndezvechikopokopo ndezvechitoti.
Asi imi semumiriri wevanhu makambovaudza here vanhu kuti ndoo zvaakuitika?
Imi semumiriri wevanhu ndichanditendera ndanga ndiine musangano nezuro kusakubva nevagari vemamutare vachitotsitsinwawo nezviri kuitika vachitanga vachida kutira vane kozirokuti ekuti pakaita miting sezvaungoitwa makore ese kuzoita ndihwani yekumanikaindi hazvina mhosva kuti ikupi vaizoita kuti vasvike ikoko.
Saka kana pachiitwa zvakadai pane mukana here wekuti zvipikiswe kana kungave kumatare?
Vanhu vemuZimbabwe vanokwanisa kupikisa zvinzorwa zvemuZimbabwe zvinokwanisa kupikisa ichiyo chavadai chakwanisa kutaura zvipikimo zvedu nekuti vheki pachai yakungaita dai dzekuti zvisangane nedare kuti komiti yejustice vainge vanhu vachingopikapika nekunonjenga njenga.
VaInnocent Gonese inhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira muTare Central mudare reparamende vanga vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Reform Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobo Sibunu.
Ndofunga chekutanga chatinoona, tinoona kuti nyaya iyi mavirtual kana kushandira padandemutande tikuona kuti nyaya yakauya nenyaya yekuti kunga kuine COVID. Saka tinoona kuti nekudzikira kwakaita pararira kwechirwere ichi tanga tichifungidzira kuti vanogona kushandisa maplatforms akasiyana kuti vangave neredhiyo zvekare, vagove neterevhizhini, vagove nesocial media, vagove zvekare nemamitings anoita kuti vamwe vanhu vagove nekusangana pachavo vachipanana pfungwa sevagari. Pane kuti vabva vangoti tiri kuenda kuredhiyo kwega kana kuti tichaenda kufacebook kana tichazoenda kwakati, toona kuti danho iroro rinobva raomesa kuti vanhu vashaye mukana, havasi vese vanozowana mukana wokuti vange vachikwanisa kuteerera redhiyo. Tikatotarisa nyaya dzekuti magetsi ari kunetsa, dzimwe nguva vanhu vanenge vari kumabasa, vanhu vanenge vari mumaminda, saka kuti vanhu vachizogara pasi vachiteerera redhiyo chete zvinogona kuve futi dambudziko kana rikave platform imwe chete.
Asi ka mutauriri wedare reparamende ari kuti hapana zvitsva apa, ndo zvagara zvichiitwa kubva kuna 2019 nenyaya yecovid yacho.
Aiwa, hatisi kuti zvitsva zvingatinetsa, asi kuti ivo kana vaine chido chekuti vavandudze uwandu hwevanhu vanogona kuvewo nezvavanotaura maererano neamendment iyoyo, vaifanira kunge vatarisa kuti ndizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wechigari mugari wezimbabwe ari kuda kuzombova chirongwa ichocho.
Asi muri kuufarawo here nekuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wacho nechekuita nesarudzo kana kuti pane zvimwe zviri kuda kuwedzerwawo?
Isusu semaonero atakanga tichiita kubva zvapera sarudzo dza2018 tine zvakati wandei zvatakanyora tichikumikidza kuti zvaifanira kuti zvinge zvichitariswa nezvacho. Asi patinoenda mugwaro iroriri hatisi kuona zvizhinji zvacho kana kuti zvimwe zvacho zvichiratidza kuti zvirimo. Saka tiri kungotiwo pamwe tichawana mukana wekuti tigone kuzosubmita maripoti edu nezvatinotarisirawo zvatichangotumirwa kuparamende kwacho. Dzimweni dzenguva tichakumbira zvekare kuti tinge tichisangana nevamiriri vedu vemaparamende tichizotaura navo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunare muHarare. Vamwe vakuru vakuru vehurumende dzeChina, Russia neAmerica vari kuita chipatapata chekuenda kuAfrica mwedzi uno. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzichiti dunhu iri ndiro riri kukura zvakanyanya pasi rose munyaya dzezvekutengeserana neupfumi. Kana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanotiwo vari kurongawo kushanyira Africa gore rino. China neRussia dzakatotumirawo makurukota adzo anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Mukuzeya nezvechipatapata ichi, tabata muzvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina.
China yagara yadzika midzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite bhizimisi muAfrica vanofanira kuita iye yatinoti rights based business.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso?
Saka mukatarisa imimi kaitiro kanoita America mabasa muAfrica, vanotarisa zvakakurisisa nyaya dzekodzero uyezve kaitiro kemakambani kuitira kuti vaone kuti izvo vanhu vari munyika imomo vari kuita here mabasa asina kumbunyikidza vanhu, mabasa asina kumbunyikidza kushandisa vana, mabasa asina zviya zvese zvinoita kuti vanhu vane kodzero dzavo vanga vainadzo. China haitarise izvozvo, uyezve China inotaura kuti izvo haipindiri mumatongerwo enyika yedzimwe nyika.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya dzekudyidzana idzi?
Zvinhu zvinoita kuti China inge yafamba rwendo munyaya dzemabasa muAfrica. Asi ndiri kuona kuti America yazviona kuti yanonoka nokuti China yadini yapinda yakadzikamidzi. Saka nguva inoi yanguva yekuti vachipindawo vaone mikana iripo. Hongu vari kusvika kuSenegal, vachapinda muZambia, voenda muSouth Africa. Asi ndiri kuona paine mikana yakati wandei nokuti izvo nyika dzemuAfrica dziri kuita mubatanidzwa unonzi AFCFTA. Saka chero chichaitwa nenyika yemuAfrica kwenguva ino chichange chitobatsira nyika dzese dzemuAfrica.
Mozvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzo Bina vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nemusi wechipiri vari kutarisirwa kutanga kushanyira DRC neSouth Africa neSouth Sudan idzo dzisina kugadzikana nekuda kwehondo. Vachapeta rwendo urwu musi wa5 kukadzi. Pope Francis vange vachida kushanyira dunhu reGoma, asi kutanga kwekurwisana kwave kuitika pakati pehurumende nevakaipandukira kwapa kuti varegedze kuendako. Nyika mbiri idzi dzine vatendi vechikristu vakawanda. Britain inoti danho reRussia rekuti vana vechikoro vatange kudzidza zvechiuto kutanga muna Gunyana munongedzo wekuti Russia yave kudzokera mune zvayaiita kare pasi peSoviet Union zvekugara yakagadzirira nyaya dzehondo. Izvi zviri kuuyawo paine kurwisana kunotyisa pakati pemauto eRussia neUkraine kumabvazuva kwenyika yeUkraine kwakaita sekuDonetsk. Muchirongwa chedu chanhasi chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum, tine hurukuro nemunyori. Regai azvitaurire kuti anonzi ani.
Wislo muchikawasara kavhukatema, mukomana wechidiki anenge akaberekwa makore makumi matatu apfuura kudombo shava pasi pashe chinamhura, kwaanove akadzidza zvidzidzo zvake zvese zveprimary nehigh school. Paakazopedza akazopinda muZimbabwe Republic Police kumakore anechitsama, ndokuzosiya mugore ra2019 achizoenda kuGermany kunove kwari pari zvino.
Mukoma Wislo, zvekunyora mabhuku izvi zvakatanga rini?
Zvekunyora mabhuku zvakatanga kare ndiri kuhigh school, apo pandakanyora bhuku rekutanga rainzi Gokoro, rakatadza kutsikisa mushure mekunge rarasika.
Ko rakarasika chirudzi.
Panguva iyi ndaita kushandisa bhuku nepeni kunyora. Zvinove zvakakonzera kuti bhuku iri rizonaiwa nemvura ndiri pakati pekurinyora. Ndange sino zvikwanisiro zvafanana nemacomputers panguva yacho. Ndo zvakakonzera kuti iri kwase kurasika bhuku iri.
Ko sei musina kuzonyora zvepatsva?
Handina kuzoita pfungwa dzekutoti ndinyore patsva nekuti ndakabva ndapera simba wechido nekuti ndatonyora mapeji aisvika ada kuti varira kusvika zana. So zvakabva zvapera. Asiwo nekufamba kwenguvawo ndakazova nedzimwe pfungwa dzekuti nyore rimwe bhuku.
Ndiro rinodzisara pavana here?
Hongu mukoma Blessing, bhuku ijairi ndo sara pavana randakatsikisa pari zvino. Sara pavana inganonyorwa, kana tichiti inganonyorwa kumutauro wechishona, tinoona kuti inyaya yepasichigare yakaitika panguva apo munyika musati mauya vachena. Vanhu vachiri kusimira nhembe nematehwe. Bhuku iri kuchakakodza kuti ndikwanise kurinyora zvinhu zvandakasangana nazvo mukura kwangu kunove kumaruva edomboshava, uko kwandaiona kuuchikwa kwetsika dzichishona dzinosanganisira kurohwa kwemakuva, kukokwa kwemvura panoitwa mabira anonzi chipwa kana kuti maganzvo, kuvigwa kwaita madzimambo, kushandiswa kwaitwa uchenjeri pakusora kubudikidza nehondo dzairwiwa kare ikako.
Muchidimbu munoti bhuku iri rinotaura nezvei?
Sara pavana inganonyorwa inotaura pamusoro pamambo mutya waSara aitonga munyika pari zvino yave kunzi Domboshava, uyo anove akakashikamadza vedzinza rake mushure mekutaura kuti nyama dzake dzanga dzaruri kutika akanga akura ava angada kusiya masimba ekutungamira. Asi izvi zvakanga zvichara ndufu zvokuti vedzinza rake vakatanga kurwisana, kunyange zvai imba yange yatisana nehushe yaivepo. Kurwisana uku kwakodzera makakatanwa ruvengo kudzamara vatorwa vazopamba ushe uyu. Asiwo vazukuru vamutyi waSara ana chenjerai vakaronga gwara neuchenjeri kusinda usori hwemhando yepamusorosoro, kukokokodza vechidiki vose vaivambanirwe rechidiki kunodzidzira zvidzidzo zvekurwa hondo vari nyika yeve kure kwainzi kwamambo mukuru aZhizha pari zvino kunove kwaMurewa dunhu remashonaland East. Vakanidzidza zvehondo vakazodzoka ndokunorwisa nhaka yavo. Vakakwanisa kudzora nhaka yavo zvinhu munyika zvakatanga kufambira kuenda negwara rainge radaitorwa nemushakabvu mambo mutyi waSara. Izvo zvinove zvakafadza vanhu venyika yamutyi waSara kuti chenjerai akanga akwanisa kudzora nhaka yavo uye yakanga yamugwara yeve shure yemushakabvu mambo mutyi waSara.
Asi zviri nyore here kunyora bhuku rakadai?
Mukoma Blessing, kutanga ndingati zvaisava nyore, asi ndichibatanidza makuriro andakaita kumaruva edomboshava zvandakaona zvaiitika ikoko mukukura kwangu, ndoitawo nhoroondo dzimwe dzatakasiyirwawo navanasorojina vamarere mapwa dzezvikomo vanove sekuru vangu vakabereka baba. Vane zvinhu zvizhinji zvavakatsaurirawo zvavaiti vakaodzwawo nemadzibaba avo akaenda kare. Ndoshandisawo kuti ndakakwanisa kushandisawo nodzimba dzinochengeta mashoko yakafanana nePortuguese National Archives Torre de Tombo yekuPortugal. Vakakwanisa kundivhurira mamwe vakanipa mvumo yekuti ndikwanise kuvhura magwaro avo ndichitsvaga dzimwe dzimwe zvinhu zvakaitika kare zvikuru sei kumazuva eMutapa State.
Ko pakutsikisa bhuku racho hamunawo kusangana nematambudziko here?
Kutsikisa bhuku remhando inganonyorwa yepasichigare uku ndingangoti handira kuti hangu matambudziko akati wandei zvikuru sei. Dzimba dzinotsikisa kana mupublishing house akawanda vaiti ndimhanyira nekuti vaiti pane vatumira inonzi manuscript books atsikitwa vaiti bhuku rako rakanaka chaizvo tarifarira nezvinhu zviripo nekuti wakwanisa kunyorawo ichi neimwe nzira usabvira yambonyorwa nayo uchishandisawo chitsvagurudzo inove research. So ndikangoti vakanditambira chaizvo even kana izvi pari zvino bhuku iri kutambirwa zvakasimba nevanhu iri kutengwa zvakaomara vanhu vari kubvunza mubvunzo senyima mubvunza kuti chii chakakwezva kuti unyore bhuku iri kuchaira kuti zvawaishandisa zvinhu zvaa zvanyorwa nevamwe vanhu.
Ko vanoda kutenga bhuku iri vanoriwana papi?
Vanoda kutenga bhuku iri riri kuwanikwa muHarare. Zvinove nyore kuti musanyonetse kana mukabata mukoma vanonzi Dickson Bandera panhamba dzinoti 081 007 029, kana kubata ini pachangu zvikuru sei paWhatsApp +49 1575 85 00905, kana kuenda paFacebook ndinonzi Wizlo mutyi waSara kavhukatema, kana kubata Dickson Bandera zvakare paFacebook.
Uyo anga ari munyori wemabhuku Winslow Kavukatema achitaura ari parunare kuGermany. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Makadini ko vatereri, ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti titorowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete, chisingaperi, ndiMwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma, asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwomunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama, ndidzo mviro mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika, zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaikuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vateereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, varairidzi vezvikwata zvenhabvu vakawanda vePremier Soccer League vanoti vagadzirira zvakasimba kudzoka kwemitambo. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vakawanda vanoti gadziriro iri kufamba zvakanaka zvekuti vatove nevatambi avo vanofunga kuti vachavabatira basa nemazvo. Murairidzi wechikwata chichangopinda muPSL cheShesham, John Nyikadzino, anoti chikwata chake chamirira kurwira kuchengeta nzvimbo yacho muPSL.
Tarisira kuti tichagadzirira zvakanaka chaizvo, tisawanikwa tichipinda mudambudziko rakafana nezvikwata izvozvo zvimwe zvakauya zvikapinda zvikaenda.
Lloyd Mutasa, uyo anorairidza Green Fuel, anoti gadziriro iri kufamba zvakanaka zvekuti varikuda kuratidza nyika yese kuti kuchisumba nje kune tarenda remhando yepamusoro renhabvu.
Tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tito kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumba nje kune zviri kuitika.
Aridzi wemanika Diamonds Jairo Stapera anoti
naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri womutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoramba izvi vachiti zvikwata zvine mari zhinji ndezvo zvicharwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League.
Matimu ava mazi kubva matarisiro ranga hwine nebhozi havabhadhare. Ana FC Platinum nana Chikeni matimu anobhadhara, saka ndivati kutitarisiro ranohwina lege. Pane plaza ane vafanhu vechidiki vari kumhanya izvino izvi.
Asi kumbirai muti wokuziva weHerentals haasi kuimbisa denga rechinomwe, asi kuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dzani zvawakamboita the previous year.
Nesbit Saruchera, uyo anoraridza Cranbourne Bullets, anoti semasoja vaagadzirira hondo munhandare chero painenge yatanga. Mwaka wapera mukombe wakatorwa neFC Platinum, iyo yakapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaakudzaibere vanoti FC Platinum iri kuenda zvekare nechimuti nemhaka yekurongeka.
Platinum FC ndoya ndikuona kunge iri consistent.
Mutsigiri weCapes United vaMaxwell Matonzi vanoti chikwata chavo chinofarira kugadzirisa nyaya dzemari kuti chikwikwidze zvakasimba. Makundano enhabvu emwaka uno arutanga mwedzi unotevera, asi zuva racho chairo harisati raziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Paramende yoshurwa nevamwe nekuti vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo wesarudzo padandemutande chete. tabva tashuka kumagumo hichirongwa chedu cha nasi anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So kuyisikhathi